Vagari mumaru wa ema tunu haya vanoti. Havachina chekubata. Sizishikafuta wakawana. Mugore mwakawapera. Chakato pera kare. Uye mwakauna wanacha wakawana muminda. Sezumbulaisi na kuna ya chakanaka. Vagari avanoti, vave kutaza kujika chikafu katatu pazuwa sezinotarisirwa. Sezuwa sinamare kutenga chibagi kana ufumu zitoro. Uo wanoti, vave kutura zikuru. Vato biashau kaidu kuchipangai kumwenezi vanoti, vakata sana nerufu, vakata wanavanuwa batira nechimbi chimbi.
Zara ya tina yoku no kumwenezi, in zara ya yukuchika, atina kungeta wana kukowa kwa kwana, matura edu akashama, mvura ya kainta muindra chose, yaenda muindra chose payaka zozoka, yaka zoka nduva ya oza, mbeu zedu izo takunga zashika munga, yaka tumbuka iri momu munda. Saka izizunuwa zakaita kuti chikafu rive dambudziko. Saka atina chikafu matura edu. Ndo saka tichikumbira rubatsiro kuti tinge tichipiwa rubatsiro kuti tibude dambudziko irori.
Vagari vekumaruwa aya vanoti munzvimbo dzavo masangano anobatsira vanhu nechikafu munguva dzenzara havasati vasvika kwavari uye hurumende haisati yatanga kuita zvirongwa zvekubatsira vanhu nechikafu. Vamwe vagari vakaita saamaisha nangu matafura vekumhanda mabwe kwachi vanoti vave kurarama nehwaku mukwaku.
Kuno kwedu kumhanda mabwe tofa tombaipa mvura ina kumbonaya bage takakawana mwaka uno takadopera izvezvi tongodya kuseni mangai ungawamawana kuitira vana vechikoro saga totongohori zvakawani taikumbira dei kune vanokwanisa kutipa rubatsiro vatipa rubatsiro nokuti hatisisina kana kwokutarisira mitengo iri muzvitoro hatimboikwanisi kuno kumaruwa hatina kana chimwe chatiri kumbotengesa choti tingangowana mari yekuti titenge sadza zvaro sadza zvaro.
Mukuru webasa musangano runorwira kodzero dzevanhu mudunhu remasvingo remasvingo community development trust kana kuti MACODET vamunyaradzi Matimbe vakurudzira masangano anobatsira vanhu nechikafu pamwe nehurumende kuti vabatsire vanhu nekukurumidza.
Munungu remasvingo tinoona zvinhu zvisina kunatso kumira zvakanaka nenyaya yekuti zuva rakanyanyisa kurova zvakanyanyisa zvokuti vanhu vari kufane nzara. Tinotarisira kuti dai zvaibvira hurumende nawo madurike World Food Program nana Christian K nana K dai vakwanisawo kubatsira nokukasira munhu remasvingo.
Vamwe vagari vanoti nekuda kwenzara iriko vave kutengesa zvipfuwo zvavo kuti vawane chikafu chekudya nevana mudzimba dzavo. Izvi zvinogona kuti vasare vasina mombe mbudzi nezvimwe zvakadaro. Apo vemakodheti vawedzerawo vachiti vana vazhinji vanogona kurega kuenda kuchikoro nenyaya yenzara iyi sezvo vabereki vavo vachitarisa kushandisa mari kutengesa chikafu mudzimba pane kubhadharira kuchikoro. Gurukota redunhu remasvingo vaezra chadzamira vanga vasingadairi nhare mbozha yavo uye vangasati vapindira mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo. Munyori muhofisi yavachadzamira Dr. Jephtha Sakupwanya vati hurumende ine zvirongwa zvekubatsira vanhu mumasvingo.
Zviripo hakuna munhu achafa nenzara ne contingent measures in place.
Gwaro rakaburitswa nesangano refamine early warning system network kana kuti FuseNet rinoti vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu vanoda rubatsiro rwechikafu munyika zvichitevera nzara iriko. Ukuwo sangano reWorld Food Program kana kuti WFP rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika uye rinotsinhirana neFuseNet kuti vanhu vanokora miriyoni vanoda chikafu. WFP ine zvirongwa zvekubatsira vanhu vanosvika zviuru mazana matanhatu nemakumi mashanu kana kuti 650,000 munyika. Mwaka uno mbeu dzakaita sechibage, mapfunde, mhunga nerukweza zvakatsva nezuva apo mvura yakarambira mudenga. Vamwe vagari vanoti vave kutorarama nemichero yemusango. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.